Hurumende yekutswana yakadzika mutemo uyu gore rakapera senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vasingashande mubotswana apo vaimbogurukota rinoona nezvemukati menyika nemabasa vaedin batu vakasunga mabhaudhi maererano nevashandi vanobva kune dzimwe nyika vari kushanda nekugara mubotswana zviri pamutemo havasi kupiwa magwaro matsva panopera mvumo yekushanda mubotswana kuitira kuti zvizvarwa zvemubotswana zvitore mabasa anga achiitwa nevekunze chimwe chizvarwa chezimbabwe vataurai hamandishe havana mvumo yekugara mubotswana asi vanorarama nekugadzira magetsi mudhorobha refrancis town mubotswana
zvakaoma muno kuti tinge tichishanda tiri muno because hatina matsamba edu ekuti tishande munomu sezvo tisiri vagaro muno mubotswana inoda kuti vanhu vavo vashande muno because ndo varidzi venzvimbo ino so hatisaridzi venzvimbo ino
vatomas masuka vane makore makumi mashanu uye vanoita zvekusona vamasuka vanoti vanopota vachipiwa mabasa ekuita apo neapo kuitira kuti vakwanise kurarama vamasuka vanoti zvichitevera mutemo vakadzikwa gore rakapera zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka
ini ndiri Thomas Masuka ndinosurvivha nemapisi job kana munhu ini ndakaita zveizvo kusona I am a designer but handina mapepa but so ndinosurvivha nokuti kana munhu ukati uya undikatire ndomukatire dizaini yaari kuda wondipe mari ndiyo mari inondipe kurarama mukati mei mumba mandinogara nokubhadhara so ndinosurvivha saizvozvo ora along kutsvaga basa hakunesi according nebasa redu ratinoita but chinonetsa chete chipemiti kuti uiwane panongoti chero ukaiwana ka vanokurijekita so ukaiwana vanokurijekita so kuti hakutosezva panini imapisi zobhiwana
mumwe mugari vablessing gurungo vanoti vakashanyira maofisi anoona nekupa vanhu magwaro ekugara nekushanda mubotswana vakadzingwa sembwa
right botswana inonetsa kuita mari in the sense ekuti they are actually trying to empower their local people haukwanisi kutenda haukwanisi kuita anything nenyaya yekuti vari kuempowerwo their fellow countrymen isusu tiri kuhopa kuti patinodzokerawo kumusha tichange tichikwanisa kuempowerwa as youth and try kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu zvatokwanisawo in a better environment iri konjusive
chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri mubotswana vamadanha gutsa vanoti vakaudzwa kuti vari kupiwa mvumo yekupedzisira gore rakapera mvumo yavakapiwa inopera gore rinouya asi vagutsa vanoti havasi kufara nekusapiwa mabasa nehurumende yebotswana nemhaka yekuti havasi chizvarwa chenyika iyi
ndiri patechnician ndakarejesa kambani mubotswana but kuti mapemiti abude akandinetsa kusvikira vazungu ndakumbira kuti vandipe 3 years zokuti ndandaimploya vanhu ndandaita sei asina nhasi kuti unyatoona kuti zvinhu kuitira sei dai gavhumendi yebotswana yagona kuti reutsiropa mapemiti kuti gona kuawana sezvo tinenge tichiimployawo futi vatsvana maona saka dai vatigona kuti reutsira
asi nyanzvi munyatsi zvemabasa nevashandi uye vachidzidzisa pabotswana open university vamukululeko ndlovu vanoti botswana inogona kuzvisvikira moto muziso neurongwa hwayo sezvo upfumi hwenyika iyi huchiri kusimukira uye huchida nyanzvi dzinogona kunge dzisingawanikwe munyika iyi
idea yalocalization yokupromota malocals more than any other but at the same time ndiona kuti kune disadvantage in terms of promoting foreign direct investment all developing nations world over they actually depend on foreign skills even if at a certain time we have our own homegrown skills but we still need foreign skills to be considered a developing nation tinofanira kuti vabalance zvinhu zvacho kuti zvinyatsokwanisika kuti at least certain trade lines vazvirege kumaforeigners
vandlovu vanokurudzira hurumende yebotswana kuti iremekedze vashandi vanobva kune dzimwe nyika sezvo vachibatsira zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika ndakamirira studio 7 mufrancis town mubotswana ndini Shingirai Madondo.